manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vaviri vashaya kusvika pari zvino mushure mekuputika kwakaita munhandare yeWhite City musi wemugovera. Zimbabwe Electoral Commission inoti haisi kuzoburitsa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevavhoti, ichiti mifananidzo iyi inogona kuzoshandiswa zvisirizvo nevari kuda kusvibisa mafambisirwo ari kuitwa sarudzo munyika. Vari kukwikwidza musarudzo votarisirwa kusainirana chibvumirano chekutsvaka rutsigiro murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vashaya kusvika pari zvino mushure mekuputika kwakaita munhandare yeWhite City musi wemugovera. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabhande vati vanhu vaviri vange vari pachipatara ichi vashaya mushure mekukuvara nemugovera pakaputika bhambu kuWhite City Stadium. Vamabhande vati vaviri vashaya ava vanhurume, asi vati havana zvimwe zvakawanda zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo ichiri mumaoko yemapurisa. Mumwe wevaviri ava aishanda kubazi revasori. Studio 7 haikwanisi kuburitsa zita remufi sezvo tisina kukwanisa kubata hama dzake. Musori uyu ange ari pakati pevanhu makumi maviri nevapfumbamwe vari kurapwa pachipatara chemupilo. Vanhu vanodarika makumi mana vakakuvara pachiitiko ichi, kusanganisira mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Mary Chiwenga, avo vakamborapwa muvulawayo ndokuzoendeswa kuHarare. Vamwe vakamborapwa muvulawayo vanosanganisirawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Mohadi, avo vakakuvara gumbo. Vafarai Manganda vari kukwikwidza vakazvimirira vega kuve mumiriri weBulawayo Central vati ivo sevamwe vanhu vakawanda vanoshushikana nezvakaitika uye vanoshora nyaya yemhirizhonga.
Tichiona chiitiko chakaitika muweekend yapfuurai tiri kushamisika. We are sorry, tiri kunyatsonzwira pamwe chete nekuremerwa nekurwadziwa nemhuri dzashayikirwa. Isusu sevematongerwo ezvenyika tiri kuti dei maZimbabweans tabatana tave nepfungwa itsva isina mhirizhonga, isina kupopotedzana.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati mafungiro avo ndeyekuti kuputika kwakaitika nemusi wemugovera kune chekuita nekurwira masimba kuri mubato rezanu PF, vachitiwo bato ravo rinoshora mhirizhonga.
Sebato rezapu tine urombo nekurasikirwa neupenyu kwaitika. Zvakare tine urombo nevakakuvara, tinovashuvira kuti vapore nekukasika. Nyaya yemhirizhonga, violence neterrorism tinoikondema sebato rezapu. Whatever form yairi kutora hatibvumirani nazvo, zvakare hatitarisire kuti zvirambe zvichiitika. Tiri kukurudzira vanhu kuti vabatane mukutsvaga runyararo muZimbabwe. Zvakare tichienda kumaelections atiri kuita muna July musi wa30, tisvike pamaelections iwayo tiri murunyararo uye tichishanda zvakanaka tichikoshesa upenyu hwevanhu.
Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, wauza Studio 7 Parunare, kuti mapurisa achiri mushishire kuferefeta nyaya iyi. Mutauriri wemutungamiri wenyika, wa George Charamba, vakati hurumende yaisa mari parutivi, yekupa munhane umbowo, hunoita kuti vakaita mabasa akaipa aya nemuswe mugovera, vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vaimbove gurukota rinoona nezvevakamborwa hondo yerusununguko vachinga Dhube vanoti bambu rakaputika nemugovera iro apo ivo nemudzimai wavo vakange vachitaura nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga. VaDhube vanoti vakakuvara pabvi asi mudzimai wavo akambovhiringika amedza hutsi hwakabva mubambu iri. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaDhube kuti tinzwisise zvakaitika.
Zvino zvacho zvakaitika so fast kuti hadinenge nichinyepa kuti chii chakaitika. Takati gere so mudzimai wangu ari next vauya General Chiwenga achiita kukwazisa mudzimai wangu. Just that time pabva kwatanga kudhubuka so ndatora kavha ndarara pasi mudzimai wangu akaita mai akaihenda mafurus abva adona pamusoro kwadiviri zvino zvacho zvakaitika too fast.
Pavhidhiyo dzatiri kuona munoonekwa muchitaura navachiwenga pasati padhuka. Vanhu vanototi ndimi makatovabatsira apa. Munoti chinazvo vaDhube?
No, mudzimai wangu General Chiwenga akafura kwandiri akaona mudzimai wangu abva aita U-turn kuti amukwazise. Akamukwazisa ikoko achimukwazisa yatanga waseriburira Nelson yacho bob yacho. So what happened thereafter hatichazivi kuti chii chakaitika.
Mapurisa pane zvaamboti ataura here maererano nokuferefeta kwavari kuita panyaya iyi?
Avasati vaita statement asi vari bhizi chaiyo ikoko first kuti vazive kuti ibhomu yakaita sei tadirira izvozvo kuti tizve zvacho kuti ndoita sei ndofamba sei.
Si imini nomudzimai wenyu hamuna kukuvara henyu?
Yeah, akaihenda mafumes abva aita stent invision for a short time akatonera kwandiri akamuka but she was okay hazvina kunetsa and then ndakakora a bit of my knee but ndikurovera pasi ndichitora kavha.
Avo vange vari vaimbove gurukota rezvevakamborwa hondo yerusununguko vanchinga Dhube vachitaura vari parunare muBulawayo naTanonoka Wande weStudio 7. Vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa munyika musi wa30 Chikunguru pamwe nevamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi vari kutarisirwa mangwana kusainirana chibvumirano chekushanda pamwe chete murunyararo munguva yegadziriro yesarudzo dzichiitwa uye dzapfuura. Urongwa uhu hunonzi hwakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo pamwe nekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission NPRC senzira yekudzivirira vezvematongerwo enyika kuti vasaite zvemirizhonga munguva yesarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wezvemutemo Muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwe zvizhinji.
Mapato ese ematongerwo enyika muZimbabwe akusangana kuti bato rega rega mutungamiriri waro asaine chibvumirano chokuti tichaita nyaya dzematongerwo enyika murunyararo tichange tichirasisa mapato achikwikwidzana pane zvematongerwo enyika pasina mhirizhonga bato rega rega richipika iro kuti richateza chibvumirano chokuti muende runyararo munyika tichiita zvesarudzo dzedu dzokutsvaka vatungamiri.
Tinoona kuti mapato makambonyorerana zvakare chimwe chibvumirano pamakaita yamaiti Political Parties Code of Conduct. Pane musiyano upi nechibvumirano chiri kuda kunyoreranwa mangwana?
zvakada kufanana asi kuti kodokonda tinongoreva kuti muri kuwirirana kuti tashanda sei panyaya dzematongerwo enyika. Kodokonda tizvakare mutemo nokuti yatova pati yeelectoral law yomunyika, watova mutemo. Izvi zvatiri kuita manje kuudza vasupporters neruzhinji kuti bato rega rega razvipira kuti richateedza nyaya yerunyararo. Muchirungu tinoti ipublic commitment.
Matanho apa anozotorerwa vanenge vaisa runyoro rwavo pachibvumirano ichi asi vachizochityora.
Kana vanenge vazotyora chibvumirano ichi ndo vanozovingwa nenyaya dzekucode of conduct. Matanho akanyorwa mucode of conduct ndiakuzouya kuvanhu vaya. Asi chataitira ndechokuti zviratidze ruzhinji rwese namasupporters amapati kuti pati yoga yoga yazvipira kuteedza nyaya yerunyararo. Kana nhengo dzamapato dzikatanga kushungurudzana vatungamiriri vati toda runyararo, ndopa patinoti mutemo ngausunge vanhu ivavo. Teverenga Electoral Act yedu yotiudza zvitarafu zvinenge zviripo. Mitemo yenyika zvakare haina kususpendwa nokuti kune election.
Avo vanga vari munyori wezvemutemo muzanu PF vaPaul Munyaradzi Mangwana vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti haisi kuzoburitsa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevavhoti, ichiti mifananidzo iyi inogona kuzoshandiswa zvisiri izvo nevari kuda kusvibisa mafambisirwo ari kuitwa sarudzo munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, sazvigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati komisheni yava haisi kuzoburitsa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzemwedzi unouya. Amai Chigumba vati komisheni yavo iri kutyira kuti mifananidzo iyi inogona kuzoshandiswa zvisirizvo.
Vari kuti vari kuda voters roll rine mapicture, vari kushandisa ivo kodzero yavo yekuti isine kodzero yekuziva chero zvese zvatiri kuda kuziva zvinoitwa nechero bato rinoona nezve yatingatiyo public interest. Vari kutiwo havasi kuda nemapicture, vari kuti isusu hatingashungurudzwe nemabato ezvematongerwo enyika anotigogodzera masuo vachiti vari kuda kuona kuti mapicture edu aya ndiwo here mapicture ari pavoters roll. Ava vari kuchemawo vachiti imimi seZimbabwe Electoral Commission pamakatora mapicture edu nemafingerprints amuna kumbotiudza kuti muchapa vanhu, nokuti kuchaita makoronyera, kuchaita mbavha, kuchaita matsotsi. Already munenge mavapa mazita edu, mavapa madate of birth, mavapa maadress. Mukazovapa mapicture edu kana muri dzedu dzinosara kumba tichienda kumabasa dzinenge dzisina kuzosununguka atizoshanda. Takadekara tichitya kuti pamwe muri dzedu dzaingwa nematsotsi aya awana chii zviri pavoters roll. Saka isu takazotaurawo navana mazvikokota vemutemo vakatitaura kuti aiwa, imi sebato rinoona nezvesarudzo chiregai kuisa mufananidzo yevanhu.
Kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa achiti hasi kukwanisa kunyatsopenengura gwaro revavhoti nemhando yariri, amai Chigumba vati gwaro iri rinopenengurika zvakanaka uye vati rakagadzirwa nemhando yekuti hapana anokwanisa kuchinja chinhu pariri.
Tiri kuti zviri kutaurwa nevatauri vari kutaura ava ngazvichenjererwe nevazhinji vemunyika yeZimbabwe, nekuti vamwe vacho vanotaura zvavanotaura vachienderana nezviri kuitika kumapato avo akasiyana siyana. Isusu ndisu bato rakapiwa kodzero nebumbiro remutemo kuti tigadzire chinonzi voters roll. Tinyore pasi mudhadhadha wemazita evanhu vese vachaenda kusarudzo, tichitaura kuti vanhu vedu izvino vasvika 5.6 million vari kuenda kusarudzo. Vakatadza kupinda pasarudzo ya2018 nhamba yavo ndeyakati, vachapinda ku2023. Saka toda kukurudzira vanhu vemuzimbabwe musateerere. Handiti munoziva kuti kana muraini chaimo chaimo ukaenda kutsini. Kune vamwe vanosi vachisvika kutaura kuti nhasi kumba kwangu ina handisi kubika sadza, vana vangu vari kuswera nenzara. Asi ukazoenda kumba kwavo masikati unoona vachita sei, vachitya sadza, vachitoguta.
Amai Chigumba vazivisawo kuti vose vachada kuvhota vasiri munzvimbo dzavanogara musi uchaitwa sarudzo kana kuti postal voting vane mukana wokuzivisa komisheni yavo musi wa28 Chikumi usati wadarika.
Postal vote, chinhu chinonzi postal vote ikodzero yemunhu anoshandira hurumende yeZimbabwe kunze kwenyika. Ikodzero yemunhu toti mauto toti mapurisa, toti kana masivu servant. Ikodzero yemunhu wese watikutaura iye zvinezvi kuti iye zvinezvi kunyoresa kwedu kuenda kusarudzo kwa polling station specific. Kuenda kwedu kusarudzo nekuvhota kwedu kwa polling station specific. Izvinoreva kuti hakuna munhu achabvumirwa kuvhota pane chero polling station yanoda. Kare munoziva kuti taitika kana kuti tiri kuchitungidza. Waigona kuenda kunovhotera pacrash, waigona kunovhotera kuzengesa 4, waigona kunovhotera chero pamwe pano. Iye zvino polling station specific inoreva kuti nyangwe dai tiri muward imwe chete. Ward imwe chete ine 15 ma polling station. Iwe polling station yako iri polling station number 1. Haugone kunovhotera ku 15, hauvhotere ku 14, hauvhotere ku 10. Nokuti ukaenda chero imwe polling station isiri yako yawakapiwa pa BVR, unosvikawana voters roll repa polling station ipapo risina zita rako.
Zeki inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanise kuvhota musarudzo dzegore rino kana zvisina kunge zvakauya munyika kuzonyoresa kuvhota. Maererano nemutongo wakatorwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court, masvondo mashoma adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nepenyuro yehurumende yeEthiopia yeFana Broadcasting Corporation inoti America ichatumira matikitiva kubva kuboka reFederal Bureau of Investigation kunoferefeta kubhombwa kwakauraya vanhu muAddis Ababa nemugovera. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nasi vashoropodza zvakare kutarisiswa kwekuti mutemo unoti kudii panyaya yevanhu vanopinda munyika iyi zviri kunze kwemutemo, vachiti vanhu ava vanofanirwa kudzoserwa kunyika dzavo pavanongopinda chete muAmerica. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane nhoroondo inonakidza kuvadzidzi vezvematongerwo enyika. Nhasi tiri kutanga kutarisa zvakadzama vatungamiriri vemapato vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika.
VaMnangagwa vane makore makuma nomwe nematanhatu uye ivo nemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa ndivo vaviri vanotarisirwa kuti mumwe wavo achakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. VaMnangagwa vakaenda kuhondo yerusununguko vari mwana mudiki, vakakwira pazvigaro kusvikira vave kushanda nevaive mutungamiriri webato iri vaRobert Mugabe. Pakawana nyika rusununguko, VaMnangagwa vakapinda muhurumende yava Mugabe segurukota raiona nezvevasori. Panguva iyi bazi ravaMnangagwa ndiro rinonzi raive pamberi panyaya yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vafa mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Nekupindana kwenguva, VaMnangagwa Vakaitwawo gurukota remamwe mapazi ehurumende vakazoitawo mutauriri weparamende muna 2000 mushure mokukundwa navablessing Chebundo veMDC musarudzo yemumiriri wekwekwe. Vamunangagwa vakazodomwa semutevedzeri wavamugabe muna 2014 vakazodzingwa basa navamugabe gore rapfuura vachipomerwa mhosva dzakawanda kusanganisira yekuda kubvisa vamugabe pachigaro. Vakatiza vakaenda kusouth africa vakadzoka mukati memasvondo mashoma. Apo vakadomwa kutungamira ZANU PF nehurumende mushure mokunge vamugabe vamanikidzwa kubva pachigaro nemauto. Mupepeti webepanhau reThe Independent vaDumisani Muleya vanoti vamunangagwa munhu agara munyaya dzematongerwo enyika nehurumende kwenguva yakareba uye izvi zvinovapa mukana kudarika vamwe vese vachapinda musarudzo.
Semunhu ari mugovernment toziva kuti zvinhu zvemuno zvinoshanda sei. Maresources emugovernment anga achitora achiendeswa ku ruling party zvichingosangana sangana kudaro. Of course vanobudawo vachinotsvaga maresources kumashamaredzi avo vana China ikoko nedzimwe nyika. So vane maresources plus vane party yavo ine experience pakupinda pamaelections avo. So vane zvakawanda maadvantages akawanda vachipinda musarudzo iyoyo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumanzi vanoti pamwedzi mishomanana yavapinda panyanga vamunangagwa varatidza kuti mutungamiriri anoterera zvichemo zvevanhu.
Tiri kuonawo vokuChina president vakavadaidza vakati aimbouya kuno timbotaurirana. Tiri kuona kuna naIMF ikiko vari kutaurirana. Saka zvunhu zvinofadza, saka zvunhu zvinoratidza pasi rose kuti aiwa uyu mutungamiri unonzi vamunangagwa munhu anoda kuti zvinhu zvinyatsokufamba negwara rakanaka kuti nyika noupenyu wemhuri yeZimbabwe ushanduke.
Vachirumanzi vanoti izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti vamunangagwa vave nemukana mukuru wekukunda musarudzo. Asi vamuleya vanoti kugara kwaita vamunangagwa muhurumende kubva muna 1980 kunoitawo kuti veruzhinji vaone sekuti ndivo mumwe vanhu vakaunza nhamo yanetsa vakawanda. Vanotiwo vamunangagwa vatora masimba mubato reZANU PF rakapatsanuka zvakanyanya uye vari kuratidza kukundikana kubatanidza vanhu muZANU PF zvikuru vanozivikanwa kuti inhengo dzeGeneration 40 chikwata chagara chichinetsana neTeam Lacoste panyaya yemasimba muZANU PF. Vamuleya vanoti rimwe dambudziko guru raita vamunangagwa inyaya yekuti vakwegura uye vanhu vakawanda vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino vane makore ari pasi pemakore makumi mana.
Izvozvowo futi disadvantage because pageneration apa vari kukwidzana nemufana mudiki. Mufana mudiki uyu anoidentifya negeneration yechidiki. So naturally most of the young people of course vachazotarisa kuti ZANU iri kuofa chi MDC kuofa chi, but iyoyo generation gap yavo nemavoters i disadvantage.
Mutauriri weMDC notungamirwa navawelshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti vamunangagwa vave mutana uye vazhinji munyika vave kuda utongo hwevechidiki.
Ende tichinotikonesa chii vana veZimbabwe kusarudza wechidiki tichisarudza vanhu voinda kunovira zuva? Saka nokudari tiona kuti vamunangagwa vane vati kurei kudarika vachamisa. Two, vamunangagwa vakundikana kuratidza siyano yavo navamugabe kuti vana veZimbabwe vavone siyano kuti pane zvakatibetsera kunze kwokungoona masoja mustreet. Pane zvakatibetsera here pakubva kwavakaita nokuchinjana kwavamugabe? Vanhu havasi kuona siyano pari zvino.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaWellington Gadzikwa vanoti nyaya yekuti vamunangagwa vakashanda kwenguva yakareba navamugabe inoita kuti veruzhinji vaone sekuti hapana musiyano pakati pavo navamugabe.
Sekunge vashanda vese kumakore akawanda, vanhu vanongofungidzira kuti vaita zvinhu zvose zvaitwa navamugabe ivo vange varipo chavese, asi kuti nhasi uno vazongomuka vava kuti ini ndakasiyana. Saka vanhu vanogona kunetsikana kuona kuti vasiyana papi ivo vamushanda vese kumakore akawanda vachigara vese kumakore anodarika makumi mashanu.
Asi vanoti vamunangagwa vari kufarirwawo nevazhinji nenyaya yavo yekukoka vemabhizimisi vekunze pamwe nekugadzirisa ukama hwenyika nedzimwe panguva pfupi yavabata matomu.
Zvingangovapa kuti vanhu vavavhotere ndezvekuti vanhu vanofungidzira kuti nenyaya yavo yekuti vari kuita zvemabhizimisi kuti nyika iendere mberi, uye kuti vanhu vanongofunga kuti semunhu mutsva vanogona kungomuti gadimbo mupewo mukana pamwe angangoitwawo zvitsva zvakasiyana nezvanga zvichiitika.
nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinotiwo chimwe chinokanganisa vamunangagwa inyaya yematorero avakaita masimba uye vamwe vanoona sekuti havana kushandisa nzira kwayo. Vamuleya vanoti iyi ndiyo imwe nyaya inogona kuderedza mukana vamunangagwa wekukunda musarudzo, kusanganisirawo nyaya yekukura hundi yakaitika ivo vari gurukota revasori. Pane mapato anodarika 130 anotarisirwa kupinda musarudzo dzegore rino, asi mapato makuru iZANU-PF neMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reAIDS Clinical Trials Group Network rinoti ongororo dzakabuditswa pamusangano wepagore weAIDS Clinical Trials Group 2018 muWashington DC dziri kuburitsa kuti veruzhinji vakoshese kuongororwa kana vaine HIV and AIDS pachine nguva kuti vawane rubatsiro nechimbi chimbi. Mumwe weavo vange vari pamusangano uyu amai Esther Mutero vaita hurukuro na Marvelous Mhlanga weStudio 7.
Ongororo iri kuitwa ichabatsira ruzhinji nekuti vari kutipane tsvagurudzo itsva yavari kuona kuti mareservoir aisaririra utachiona vanogona kunge vakusvika padanho rekuti vachizotesta pavanhu, uye vari kutarisira kuti chirongwa chekuti HIV neaging chiri kufamba sei.
Mataura imi kuti mutsvakiridzo dzakaitwa pane zvakabuda pamusoro peHIV mune vakwegura, titsanangurewo kuti pakati pevarume nemadzimai zviri kufamba sei.
Pati yekuti aging neHIV takafarira sei kumadzimai, kuti kumadzimai tiri nani pane varume. Tiri kubatsirwa nekuti hatipute fodya, hatinyanye zvinodhaka, tinoshanda, stress inoperera pakushanda nekupa vana rudo. Zvimwe zvinhu zvatakaona zviri kubatsira madzimai kuti madzimai paaging paya unonge wine inflammation. Inflammation kukanganisika kwenhengo dzemukati kusanganisira moyo nechiropa. Saka hatibvumirwe kunge tine stress yakawanda sekumadzimai zviri kuwanikwa vari pasi pekuvadzwa kuti angave maside effects ekuti iwewe uri kumwa mapiritsi uzowanikwa futi wane inflammation kwavanoti kukanganisika kwemoyo nechiropa nemapapu. Asi tiri kungopa kutenda kutsvagurudzo idzodzo. Asi kuvarume riri kuwanikwa riri dambudziko nokuti varume vazhinji vari kutora zvinodhaka, vari kuputa fodya, vanozopesera vane maheart attacks, voita zvirwere zvemoyo, HCV. Saka pakukupa aging kubva pa 58 vanhu ivavo vari kuatakwa nemoyo neinflammation.
Imi munoshanda neveruzhinji vemucommunity, pane zvimwe zvitsva zvamukadzidzira iko kuno zvamuchaenda muchinopakurira vamwe panyaya yeHIV AIDS?
Chimwe chinhu zvechandakafarira kune boka retransgender. Transgender munhu anenge akasikwa ari mwana musikana kana mwana mukomana, but nekukura kwaanoita nhengo inenge yakanzi makoro kuti unasi mazvara mwana mukomana inozowanikwa nhengo iyo isiri iyo inoshanda paari. Zvakaongororwa futi uye zviri kuzikanwa kuti vanhu ivavo havasi kuno kwatiri kuvarungu chete kana kuvanhu vatema, zviri global. Pasi pano pese kuri kuwanikwa vanhu vakadaro. Saka hazvizi zvekuseka nokuti zvinogona kuuya kwauri. It's not by choice asi by nature, kuri kuita kwamwari. Saka dai pasina tsvagurudzo dzese idzodzo tisina zvikuru zvatinoziva. Nekuti pakaitwa vaccine tochiziva kuti munhu wese achazvarwa anenge achivaccinatwa. Ipapa ndopazvangosarira patransgender kuti dai vanhu tawana kuti tadzidzisana, tanzwisisa sekudzidzisa vataita HIV kuti transgender hakusi kuzvidira. Ndandisingazivi nei ndaitotadza kunzwisisa kwemakore isai kuti chii chinenge chichiitika, asi ndakazowana dzidziso yakakwana yekuti pandiri kudzokera ndiri kuenda ndakashinga. Ende ndichanomirira vanhu vakadaro, handichangomirira nokuti ndandisinganzwisise ndishaya kuti saka ndirovamirira ndichiti munhu akaita sei.
Avo vanga vari amai Esther Mutero vanomirira Waterfalls Chitungwiza neparinyatwa pasi pesangano reAIDS Clinical Trials Group Network vachitaura naMarvelous Mhlanga uye vari muWashington DC. Mumitambo yeWorld Cup kuRussia, Uruguay yakunda Russia 3-0, ukuwo South Arabia ikakunda Egypt 2-1. Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8pm patiri kutarisa zviri kuitika musarudzo. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 wamvulo mhlaka 25 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
hlosizi kakhulu into leyo bevele kumele ingayenza kanti lapha eZimbabwe into leyo izange Zimbabwe yena and asikhangeleli ukuthi yenzakale again.
Kunabantu ababili abalimele engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni weZanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo. Abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi ugwalo lwabalelungelo lokuvota elevoters roll laloba lungela mfanekiso yabantu lumqotho njalo luthembekile.
Uqale izombangazo emncane sibili eleminyaka elithumi siyanga lombili ngo-1962 bese vele sephakathi kwezaphu usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU August 1963 engomunye wabasunguli baleli bandla.
Lamhlanje sisungula inhlelo zethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka. Sizaqala ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha eStudio 7. Kulabantu ababili abalimele kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni oZANU PF enkundleni eWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile esibhedlela ngenxa yamanxeba abawathole kulesi sehlakalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umphathi ntambo wesibhedlela sempilo umnumzana Leonard Mavande ugcizelele ukuba ngempela kuliqiniso ukuthi ababili laba babhubhele esibhedlela ngamanxeba okulimalela kusehlakalo sokudubuke embuthanweni lo. Njalo ngabesilisa abangabanye babangamachumi amabili lasitshiyagalolunye ababelalisiwe esibhedlela ngemva kwengozi le. Abanye abalimeleyo basesibhedlela se-UBH kanye leMaterday kobulawayo. Omunye walabo abalimeleyo osesibhedlela se-UBH, unkosikazi Violet Muthi, uthi usebuhlungwini njalo uthola uncedo ebandleni leZANU PF kanye lebandleni lakhe.
Ngiyagula ngalimala eralini, ngi-admitwe e-UBH hospital. Sengithola uncedo oluvela ebantwini abephatheni labe-church, lama-nurses, lama-doctors bayancedisa. Lesihlobo labangane bayancedisa. Kade siyiphathi wasebencedisa konke ukungelaphisa. Kukhangelwe yiphathi iZANU PF.
Okhangelele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka emele iBulawayo East ebandleni leZANU PF umnumzana Ernest Shora obevakatshele abalimeleyo esibhedlela uthi ngempela abantu laba abalimeleyo bezwa obuhlungu kodwa iningi selikhitshiwe esibhedlela.
Sikubuhlungu kakhulu sisi wami, abantu laba bazobuhlungu kodwa okusithabisayo ukuthi we are having abanye abase discharge and sokusela abanye like lapha UBH sokusela abangu-2 and they are showing good signs of improvements and ngiyacabanga ukuthi bazaphuma masinya.
Umnumzana Shora wengeze ethi ukubhubha kwababili laba kulusizi kakhulu njalo yinto obekungamelanga yenzakale.
Hlosizi kakhulu into leyo bevele kumele ingayenzakali lapha eZimbabwe into leyo izange Zimbabwe yena and asikhangeleli ukuthi yenzakale again.
Laloba kufe abantu ababili kwalimala abaningi akuzange kufake ilizwe kusimo sokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela lwezombusazwe elizweni lonke njengemvama ngezikhathi zokhetho eZimbabwe. Abanye bayajabula njalo ukuthi isahlakalo lesi kasizange sibangele ukuthi uhulumende ahle athumele amasosha ndawana yonke obekungethusa abantu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Nimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile masuku.
Siyabonga bathabile. Lokho sekudaba lunye umfanekiso kamabona kude owathathwa ngesikhathi kudubuka ibhomba enkundleni yeWhite City utshengisa ukuthi ngabe umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga engamanga kancane ebambe isandla somkakhe ngabe bangena engozini ngoba yiso isikhathi waqhubuka khona ibhomba leli elikhanya laphoselwa lapho okwakusuka inkokheli yebandla leZANU-PF. Sixoxe lo wayengumphathi ntambo kahulumende umnumzana Jinga Dube ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Intakho ningakulamanga ukuthi khulume into kambe njani ngoba akula muntu okade evele ekhumbula ukuthi kwenzakala into. Sokade sesikhumbula ukuthi uziyela ngekhaya nje kuphela kwaba ukuthi kwa sethuka sonke manje-ke thina njengamataba namasosha kahle kakhumbula ukulala phansi ulale phansi manje unkosikazi wami usehotsha uboya wentole wabiza wafeinta wawela phezu kwami ngaye khonapho uthi wenzeke njani akulalutho siyavuka khonapho sabona sokuthwelwa abantu nje nama-ambulensi befakwe ezibotikeni kuphela. Kuyakhona yenzeke ngesiphangiphangi ukuthi ungeke utsho uyakulamanga ukuthi yini owenza leyo.
Kuvidiyo khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ubulukhulumisana lo msekeli kamongameli umnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade engena phakathi kwako kwinto kwakhona.
Hayi ngukhosikazi wami kade ekhuluma laye ayisini mina kade ngi-next to him kodwa ngibonile lami kuvidiyo kade ekhuluma lami unkosikazi wami yena wedlule engasithi yaphambili manje wasephenduke esithi ukubingelela inkosikazi wami emqhawula khona phane ngawushike waya phambili akakube kuphi kojokho ubuyele emuva enjengomqhawula yikho kungathi kumedile.
Wona amapholisa athini likelezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani?
Hayi asikenza sibili kodwa bayaxwayisisa nje kuthi abaphakathi bomsebenzi bayaxwayisisa asikenza ngoboyani ukuthi ngayo sitezela ngaphi konke siyabe sikukhuluma nje sabe sisengezibithiyo.
Lo-ke ngumnumzana Jinga Dube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo 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 mthwaka omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo le voters roll ase ngiyaphinda njalo umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll asebelukhiphile yilo oluza kusetshenziswa loba lungela mifanekiso yabantu ngoba limqotho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwa ngomvulo maviki wonke ngabezekhi nabezindaba ukhetho luze luqhutshwe. Unkosikazi Chigumba uthe amalunga ezekhi axwayiswe ukuthi bengakhiphi imfanekiso yamagama aku-voters roll bayabe besephula umthetho namalungelo oluntu.
Voters and or Zimbabwean citizens are entitled to having certain basic information included in the final voters roll.
Asivunyelwa ukukhipha imifanekiso yabantu abalamagama abakugolo labazavota kukhetho lwalonyaka. Njengekomishini sike sahlala phansi sahlaziya ngalolu daba sadinga kwamanye amazwe ukuthi angabe akwenza nalokhu kodwa saswela. Yebo, besike sathi sizayikhipha imifanekiso kodwa saziswe ukuthi kungabe kwephula umthetho ukwenza njalo.
Okhokela ibandla elizimele elibona ngezokhetho ele-Elections Resource Center i-RRC umnumzana Dawanda Chimini uthi loba kunjalo i-voters roll yalonyaka kumele ihlolwe ngamalunga awenhlanganiso yamazwe omhlaba kanye labanye abazimeleyo ikakhulu kukhangela impumela nokukhonona okwabakhona kukhetho luka-2013 noluka-2018.
The current voters roll shared by the election commission remains under analysis. It needs to be scrutinized.
Ikhasi labazavota lonyaka olukhitshwe yizeki kufuze lihlolwe. Thina sizakwenza lokhu njalo bembona lokhu bekuyabangcono ngabe izeki isinike ikhasi elingakahlolwa sikhangele utshintsho olukhona phakathi kwalolo olungahlolwanga lalolo esizalihlola. Sizahlola sikhangele okufana lokuthi lilotshwe njani njalo kungathatha isikhathi kodwa abantu labo bazabona ekugcineni ukuthi
ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthe uChigumba wenze kuhle ngokubeka bhadla udaba lwe-voters roll lolu njalo lokhu kukhonona ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubekela phambili kuhle.
Umbiko sethu lwe-EZEC khomba ukuthi ukhetho luzaqhubekela phambili kodwa kuqakathekileyo ukuthi i-voters roll isikhona emphakathini njengokukhalaza okwenziwa ngamabandla aphikisayo. Nxa kulokunye okungabe kudingeka ukuthi kulungisiswe kuyabe kuzalungisiswa kodwa ukhetho kufuze luqhubekele phambili. Yikho ke ngibona engazani leli nyathelo elithathwe ngusibalukhulu we-EZEC liqakathekile kuthini. Liyayenza ukuthi isifiso sikaZulu sokukhetha umkhokheli omutsha singabuyiselwa emuva ngabanye abangabe befuna ukuthi nxa kungabe kule ngxaki ku-voters roll ukuthi ukhetho lume.
Isikhulumeli se-Community for Development Initiatives in Zimbabwe umnumzana Leopold Mnende uthe impendulo ye-EZEC ayiziseki njengoba imfanekiso yabantu ibingafaka engozini ngamanye amabandla ezombusazwe.
I-decision enziwe yi-EZEC ngumimi Chigumba leyo ukuthi abasoze befaka ama-pictures voters roll le e-analyzwayo siyakuthakazelela ngoba lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi kulabanye amalunga ama-political parties angagcina sesitshayela abantu sebadinga ebabuza ukuthi khona bazavotela ngabo kufuze bevotele nga egcine sebatshaya. Yikho amboni ukuthi kule sizathu sokuthi sikhonone ngalokhu abakwenzileyo. Abanye singababona sebephonga ukwenzela i-politics kuphela just so that they get mileage. Otherwise for i-security yabantu le-privacy yabantu lokhu kuyafunakala especially lapha eZimbabwe.
Abezekhi bebekhanya bephathekile ngodaba lwe-voters roll amabandla aphikisayo ekhonona ukuthi ekhona okwamanje ilokuningi okuqakathekileyo okungekhoyo okukhomba ukuthi ikhomishini le ingabe incedisana nebandla le-ZANU-P F emizameni yokuqila ukhetho lwalonyaka. UChigumba ogcibe umhlangano nentathelo izindaba namhlanje ngokuxwayisa amabandla ezombusazwe ukuthi angaphatheki noma ukutshotshozela udlakela kwezombusazwe ngemva kokudubuka okwenzakele emhlanganweni wokukhankasela owe-ZANU-P F enkundleni e-White City Stadium kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
Hayi lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama lapho esikhangela okwenzakala emhlanganweni yamabandla ezombusazwe lapho edinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwenyanga ezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ozamela ibandla lezanu PF kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa yindoda echazwa ngabanengi ukuthi ngumuntu wamazwi yamalutshwane lokukhohlisa izitha, kodwa uyacabangisisa lapho esenza umsebenzi wakhe okwenza amathuba akhe okunqoba kukhetho laloba kungasoze kube lula ngoba kulabancintisana laye labo abalosekelo olukhulu elizweni. UGibson Pepe usipha imbali kaMnangagwa.
UMnangagwa yena owazakala ngesitemo sakhe sokuthi Ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe wazalwa ngoMpandula 15 ngomnyaka ka-1946 eShabane, idelobho elisesabelweni senkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe encane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikisana lombuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU-PF njalo engunobhala jikelele webandla leli kobulawayo uMunzana Munashe Mdutsa uchaza uMnangagwa njengomuntu ozithobileyo kusukela kudala.
Uqale ezombangazwe emncane sibili eneminyaka elithumi lasitshiyangalombili ngo-1962 besevele esephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU August 1963, engomunye wabasunguli baleli bandla ekhangelela ukuthi abantu bebandla behambe ngayo kusukusela ibandla liqalisa lize lifike lapho elikhona.
UMnangagwa wahlangana lo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yabo-1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngocuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le-Egypt, wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagutshelwa ugodo, kwalamula inhlanganiso ezizela ilungelo loluntu ezinjengabo Amnesty International lesonto yeRoma ekhokhelwa ngufather Riberio ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. UMtusa uchasisa ngalokhu.
Kuthe sokungenela ababebona ngezelo bangenela abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe, abantu abamnyama abansundu, basebesithi hayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba usesengumntwana omncane, wasenikwa ukuthi ehambe yohlala ejele okweminyaka. Waseva those ever under intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela i-Kami prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe, eqedisisa efunda ngencwadi. Wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba abayephakathi abebefunda ecine eseqeqesha ngemfundo langama-programs ayenikwa khonaphana entolongweni. UMnangagwa ubengumuntu abantu wathotshwa kakhulu bebahlukumeza lapha besentolongweni. Ukuhlukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokhu besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngenye indlebe yakhe.
Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthe uMnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMgabe aba lamaphutha khona.
Ngundoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli olesifutha lokwakha isizwe ngoba ungomunye wabantu ababa lengxenye ekuletheni ukazibuse kuleli elaseZimbabwe.
ngokugujwa kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980 umnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazo owegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane zabantu wasemhlubulini wamandebeleni nenkabazwe, abanye bamethela icala lokuba ngomunye wabancanda iqina leli lokushabalisa isizwe samandebele lapho atho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandula lokho esithi yena wayengathi mkhulu webutho lo umongameli welizwe ngaleso sikhathi, esithi abantu kababuze wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kweZANU-PF leZaphu isiba iZANU-PF ngomnyaka ka-1987 uMnangagwa waba ngumphathintambo wendaba zephalamende lezemithetho. Ngomnyaka ka-2004 uMnangagwa wethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi yiTsholoshe Declaration. Wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kaMnumzana Mugabe ngo-2006 emhlanganweni weZANU-PF eGoromonzi lapho okwafakwa khona unkosikazi Joyce Mujuru. Wasuka waya kwele-South Africa esabela impilo yakhe ngemva kokuxoshwa kuZANU-PF eseke wafakelwa neshefu ku-ice cream, kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazwe waphenduka esekhokhelela iZANU-PF. Wagcotshwa mhlaka-24 Lwezi uba ngumongameli. UMnangagwa usezame ukwenza okuningi selogwaba kuleso sikhundla okubalisela ukuguga abamhlophe osomabhizimusi lamazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Ngimele isitudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Lamhlanje abenkampani yesiphala sokwenzakala ebulenjini abeGoogle South Africa bemanyene labenhlanganiso yeCITES babe lohlelo lokufundisa intatheli izindaba zakobulawayo ngokuzivikela emsebenzini ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukusebenza kwentatheli izindaba zivikelekile kuqakathekile ikakhulu ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho kanje. Isiga sokudubuka kwangempelansonto eWhite City Stadium kobulawayo senze limfundiso iqakatheke kulandela ukuthathelwa imitshina kwenye intatheli izindaba yaphendukiswa sekucitshwe izithombe lamavidiyo. Esinye seziphathamandla seGoogle South Africa, uMnumzana Fortune Mgwili Sivanda, uchasisa ngesizathu sokuqhuba lolu hlelo.
Sibuye lapha lamanye ama-organizations, sizotraina ama-journalists, sibatshengisa ama-tools abangawasebenzisa nxa bekhava izindaba ngesikhathi sokhetho. Ukuthi sifuna ukuthi bebekwazi ukuthi i-internet bengayisebenzisa kakuhle njani, ukuthi benike izakhamizi ngathi indaba eziyizo ngesikhathi lesi esiqakathekileyo esokhetho. Ngoba into esesiyinanzelela ukuthi sokukuningi okuphumayo lapha kwi-internet, okunye kungabe kungamanga, okunye kungasoqiniso abakuthi i-fake news. So sizama lapho ukuthi sibatshengise ukuthi bengasebenzisa njani i-internet bengagcini labo sebe ngingathi sebevala nge-fake news.
U-Innovation Research Officer we-site kobulawayo uMnumzana Sean Dlovu uthi kulandela isehlakalo sangempelansonto lapho intatheli izindaba ezithathelwe imitshina yabo ezinye zalimala, bakubone kuqakathekile ukuba bazihlomise ngokuzivikela emsebenzini.
Kade singcathane leGoogle sixwayisa sifundisa ama-journalists lapha okobulawayo ukuthi bengazivikela njani nge-digital security nxa impahla zabo zingathathwa kumbe zingalahleka, information ephakathi ingakwenza kube lula ukuthi ibonakale lokuthi bezi-protect.
Intatheli izindaba yephepha le-The Chronic engenela imfundiso yabe-Google, unkosazana Andile Chuma uchasisa ngabakufundileyo.
Sifunde iGoogle South Africa usifundisile ukuthi sibe lokunanzelela kakhulu nxa sisabelana labantu ebulenjini information mayelana ngathi lezimuli zethu nokuthi sinanzelele kakhulu njengabezindaba njengabonozindaba ukuthi sitshelane abantu lokuthi sinanzelele imibiko efakwa ngabantu ku-social media kakhulu ukuthi iba lento ezingayisilo qiniso elipheleleyo sibe nokukhalipha nxa sesibhala izindaba zethu singathembi khonokho kodwa sithembe ama-official sosize babazasitshela okulungileyo esingakusakazela abantu.
Enye njalo intatheli izindaba ye-Newsday umthandazo Nyoni obekulolu hlelo uthi ufunde okunenyi.
Mina njenge-journalist intatheli izindaba nazeli ukuthi kulezi nsuku esiphila kizo isikhathi sokuthi kugcina kakhulu esingathi ama-fake news. So nxa ngingathola information ethile eyifekumente ngiyiverify. So sengikwazi ukuthi information enjalo ngiyiverifya njani ukuze ngithole information e-right ukuthi nikeze abantu information ezahambe zasikisa phambili njenge-trusted source.
Isikhathi esinenyi kungaba lezehlakalo ezimbi intatheli izindaba ziyathathelwa imitshina uhulumende acishe umsebenzi wazo emitshineni kumbe ukuyibhidliza bangaphikisa kulokhu kulakho ukufaka impilo yazo engozini kumbe ukulimalela engozini enjengaleyo eyenzakale ekudubukeni okube khona enkundleni eye-White City Stadium ngomgqibelo. Ngenyanga ezayo mhlaka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni ngakho-ke inhlanganiso lamankampani afana labo Google South Africa azama ngazo zonke indlela ukuhlomisa intatheli izindaba ukuba zizivikele emsebenzini ngalesi sikhathi esivame ukuba lenkinga ezinengi ezinjengodlakela lwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ehlandla elokugcina esigabeni sesibaya somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup iqale namhlanje lapho iqembu elimela ilizwe eliqoqa imidlalo eleRussia ebelincintisana le-Uruguay lanqotshwa. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanje.
Iqembu le-Uruguay yilo eliphushe eliphezu kwesibaya sikagroup A ngemva kokunqoba eleRussia nge-3 kanya. Limpumela itshe iqembu le-Uruguay lile miklomelo yithoba mune munye njengoba linqobe kuyo yonke imidlalo yezibaya eliyidlale kusibaya sikagroup A. Iqembu le-Russia lona liphushe lisendaweni yesibili lile miklomelo yesithupha njalo zombili i-Uruguay le-Russia zizadlilela kusigaba esilandelayo somncintiswano lapho izadibana khona la maqembu azaphumelela esuka kusibaya sikagroup B wona azadlala namhla ebusuku. Endaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikagroup A kule qembu le-Saudi Arabia lona elitshayele i-Egypt nge-2-1 okutsho ukuba liqede lile miklomelo emithathu kuthele i-Egypt lizaphindela ekhaya lingazange lithwele ngisho lowodwa umklomelo. Izwekazi lase-Afrika selikhangelele kumaqembu abalisayele Nigeria kanye lele-Senegal ukuba mhlawumbe yiwo angadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano njalo ele-Nigeria lizadibana lele-Argentina kusasa emidlalweni yokugcina yesibaya sikagroup D. Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogoyarira uthi abafana beNigeria babhekane lomthwalo onzima kakhulu.
Ngokubona kwami kuzaba nzima kuqembu eleNigeria ukuthi liqhubekele phambili. Sikhangele iqembu abadlala layo iqembu eleArgentina abangazake bona belinqobe. Yebo kungenzakala kodwa amathuba abo hayi kukanye azaba nzima. Ngikhangele iqembu leArgentina badlala balabo. Angibona zani eleArgentina lingacina lile liqhubekela phambili.
Iqembu leNigeria lile miklomelo emithathu kuthi eleArgentina lilo mklomelo owodwa. Komunye umdlalo wesibaya sikagroup D iqembu leCroatia okuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha lizadibana neleiceland lilo mklomelo owodwa. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Kulabantu ababili abalimala kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni wezanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile. Abe commission ebona ngezokhetho abe ZEC bathi ugwalo lwe voters roll lubalelekile siludiba ke uhlelo lwethulwa lamhlanje asidibane ninjalo kusasa igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.